COVID yagarare muchikoro medu temi yese ino. Hongu kune mama cases atanga kuitika. Apa patanga kuita yatinoti surge or rise in cases of COVID. Asi tiri kukwanisa kuzviriritira nekuzvidzivirira COVID-19 muchikoro nekushandisa standard operating procedures edu uye nema protocols of World Health Organization. Mazamanisho akuendera mberi zvakanaka.
Tiri kuona kuti denda reCOVID-19 riri kukwira panguva iyo vana vari kunyora bvunzo. Zviri kufamba sei kune vari kuwanikwa vaine COVID-19 vachinyora bvunzo?
Vane COVID vanongonyora semanyorero avaiita gore rakapera vari muisolation vachiita kuti vasatapurira utachiwana weCOVID-19.
Tiri kunzwawo masangano evarayiridzi ari kuti nhengo dzavo dziri kurangwa mabasa. Muri kukwanisa here kuwana vari kunyoresa bvunzo?
Hatisati tisanyanya kunetsekana nenyaya yekuti tingashaya maticha vari kunzi havasi kuitireka. Tinofara chose, tinohwa manyukunyuku nekuti maticha edu vari kuramba vachienderera mberi nebasa kuti bvunzo dzevana veform 4 neform 6 dzienderere mberi.